Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 18 2008 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndatakambirira kuti tikwanise kuiwana. Uyezve mutengo wacho wanga uri $20. Tinoti mutengo unosvika uri affordable pane mitengo yakamudenge iripo kare.
Mushure memutauro wakanyanya munyaya dzesarudzo ZEC inoburitsa gwaro revavhoti.
Zvitakangomirira kuti election commission itipe vane mazuva mashanu kuti vatipe kopi iyoyo yevoters roll. Asi sekuziva kwataita patataura navo vari kuti havasi kuzotipa kopi yevoters roll yatiri kuda ravakashandisa painspection.
Asi veelection resource center vanoti kunyangwe gwaro iri rabuda. ZEC ine zvakawanda zvainofanira kuita kuti pasaite mitauro uye vari kuzoenda kumatare nenyaya iyi. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwipidza musarudzo dzegore rino vatanga kupiwa gwaro revavhoti mushure mekunge vachema-chema kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kutevera bumbiro remutemo rinosungira kuti vave negwaro iri. Pamboitawo mutauro wakanyanya apo muzinda weBritain wanzi waburitsa mashoko padande mutande rayo uchiti yainge yawana gwaro iri panguva iyo vanopikisa vange vachiti ZEC yange ichitsika madziro kuti variwane. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vange vamboudzawo vatori venhau kuti vanoda nguva yekugadzirisa gwaro iri. Vamwe vati vawana gwaro iri ndeve Zimbabwe Election Support Network. Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro revavhoti iri.
Hongu takwanisa kuona voters roll maskata anasi na 2 o'clock. Zvati torera kubva mangwana nekusvika kuma 2 o'clock kuti tikwanise kuwana kopi iyoyo tainga takambirira kuti tikwanise kuiwana. Uyezve mutengo wacho wanga uri $20. Tinoti mutengo unosvika uri affordable pane mitengo yakamudenge iripo kare. Uyezve voters roll yatawana iri ndati pamuchina yechizvino zvino iri paformat inonzi Excel spreadsheet. Uyezve ZEC yatipa mvumo kana kuti password yekupinda muExcel spreadsheet iyoyo. Saka ndodaira kuti nemazuva ari kuteera tinenge tichiritarisawo chiriwo mutora tichiona kuti takamira zvakanaka here. Patinenge tine nyunyuto tinenge tichingotaurawo nezeko kuti apo pakadai apo pakadai. Asi tinofara kuti at least taanaro voters roll.
Iri ndo gwaro rekupedzisira here voters roll iri kana kuti ZEC ichiri kuripepeta?
Hatizivi kuti pane zvimwe zvavachiri kuita here. Asi iri ndo final voters roll yatapuwa. Ndofunga vanozoti kana paine zvabuda mairi oro maconcerns ari kureizwa nemapato kana kuti nemasangano akazvimirira oga ndopavanochitarisa kuti vaona kuti pane mamistakes aripo here kana pane zvinogadzirika zvichigadzirika. Uyezvewo vaya vamwe vanogona kunge vane mazita asina kunyorwa zvakanaka vanga vakasina kunoinspekta physically. Zvikada mapolitical parties mumwe anopika maerrors iwawo zvochizokonzera kuti kana pane chinoda kuzokorektwa chikorektiwe.
Zvichiri kukwanisika here kuti zvinhu zvivandudzwe kana zita rako risina kunyorwa zvakanaka apa?
Ndofunga kukorekta maerrors chinhu chipossible. Nekuti kana wakanzi uri murume uri mukadzi zvinhu zvidoko doko zvokuti zvinogona kugadziswa izvozvo. Asi kana zita rako risiri muvoters roll, iwe wakanga wakanyorisa kuvhota, handizivi kuti vheki inopaita sei ipapo, uyezve kuti unongozvikodzera here kuti ukwanise kuzovhota muelection iri kuteerai. Izvo tinongozvisiyira kuvheki, ndoingatotipa ndingati direction yekuti zvinoitwa sei kuti munhu anga akarejista kuvhota asi zita rake risiri kuwanika muvoters roll. Asi ndinodaira kuti chinhu izvozvo zvinhu zvinofanira kugadzirika nekuti pachine nguva election isati yasvika.
Tochimbotarisawo imwe nyaya yanga ichinetsa pamadandemutande eTwitter apa, vamwe vachichema-chema kuti sei vekumuzinda weBritain vanga vatonyora padandemutande rao reTwitter kuti vakwanisa kuwana voters roll, asi mamwe mapato achitiwo anga achitadza kuti awane voters roll iyoyo.
Taverengawo mashoko iwawo pamatwitter ipapa, tatisingazonje kuti taita kuti ivo vakwanise kuwana voters roll mapato ari muno munyika, pamwe chete nemasangano akazvimirira oga asati awana chinhu. Tingangoti pamwe ndo vatanga kusvikapo, uyezve ndo vanga vakamirira vasina kubvapo panzvimbo kusvika vaona voters roll yacho. Zvingangodaro zviri izvo zvaitika, asi hatikwanise kuconfirma kuti ndo zvaitika chaizvo. Ndokunga zveki ndo inofanira kuti ipe tsanangudzo yakakwana yekuti poseiko voters roll redu ratanga kuonekwa nevari kunze kwenyika, neembasi, mapato ari muno munyika, pamwe chete nemasangano akazvimirira ari muno munyika asati ari wanawo.
Asi iro gwaro iri harina kunonoka kuuya here tichitarisa zvinofanira kuitwa pamitemo yesarudzo vamakoni?
Gwaro iri ranonoka kuuya pamufana pokuti nomination court yatosita. Kumashure uku kunyange voters roll rainetseka kuti tiri wani, rainge riripo nomination court isati yasita. Asi semavazivirenyu gore rino nomination court yakasita gwaro irori risati raapo, saka rakanonoka.
Sachigaro weZesni vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kunyangwe hazvo komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nhasi yaburitsa gwaro rekupedzisira rine mazita evavhoti, sangano reElection Resource Center rinoti gwaro iri riri rega haribudisi pachena zvakaitwa nezvisina kuitwa nemazita evanhu mugwaro iri. Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti kunyangwe hazvo dare rakati vapiwe gwaro nemazita evanhu rakashandiswa painyoreswa vanokwikwidza musarudzo, ZEC iri kuti haisi kuzovapa ichiti iri kuenda kudare kunokwikwidza mutongo uyu. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaChimini kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tanga tichida kuti Election Commission itipe kopi yeroll yavakashandisa painspection, nekuti taida kuti tinge tichiongorora kuti zviri kuitika kuinspection, gwaro racho riri kushandiswa rakamira sei. Takanzi tofanira kuripuwa within 5 days oda yasvitswa kuElection Commission. Oda iyi yakasvika kuElection Commission musi wechishanu vhiki rapfuura. Saka izvozvi takangomirira kuti Election Commission itipe, vane mazuva mashanu kuti vatipe kopi iyoyo yevoters roll. Asi sekuziva kwataita patataura navo vari kuti havasi kuzotipa kopi yevoters roll yatiri kuda ravakashandisa painspection, asi kuti vachaapila judgment iyoyo vazichireva kuti havasi kutendera nezvakataurwa nedare. Asi nhasi Election Commission yabva yatanga kupa vanhu kopi yevoters roll yavari kuti final kopi yevoters roll.
Muri kudei kuzeke?
Tovatenda kuti vapa voters roll iroro, asi isusu tichiongorora sarudzo hazvina kukwana kungoti tipuwe voters roll rekupedzisira chete. Mutemo unotitendedza kuti tinge tichiongorora zvese zvinenge zvichiitwa pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll ese avaigadzira anofanira kunge achibuditswa pachena kuitira kuti titange kuongorora zvese zvanga zvichichinjwa pavoters roll kusvika pavati izvo iko zvinova nefinal copy yevoters roll. Saka tapuwa ravari kuti final voters roll ravapa kune vamwe vanhu vese, asi Election Commission inoramba kutipa voters roll yavakashandisa painspection.
Konyaya yacho icharumbira iri papi?
Tatangawo zvakare kuchigadzirisa mapepa edu ekumatare. takatarisana nenyaya yachifu Charumbira yekuti vakaramba zvakataurwa nedare kuti vanofanira kudzora mazwi avakapembedza yekuti madhishi asachazoshanda kuti ZANU-PF inge ichihwina musarudzo. Chifu Charumbira vanga vaine kusvika musi wechina vhiki rapfuura kuti vange vachibuda pamaredhiyo ese nemumapepanhau ese vachigadzirisa mazwi avakataura kuZimbabwe yese kuti aiwa vakakanganisa pavakati madzishi achashanda nezanupf kuti iwine musarudzo. Saka zvatava kuita manje kuchienda kudare kuti dare richitarise kuti chifu zvavakaita izvi yava kunzi contempt of court. Pese panonzi contempt of court kunova kunzi chifu Charumbira vashora dare. Pane mutongo unofanira kunge uchipuhwa kana dare raona kuti zveshuwa vashora dare nekusaita zvataurwa nedare. Saka mutongo unenge uripo ndewekuti chifu Charumbira vanofanira kuvharirwa. Tiri kutarisawo zvakare kuti hurumende iite zvakataurwa nedare kuti ngarichitange madisciplinary proceedings against chifu Charumbira.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vange vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Sangano rakazvimiririra richiongorora nyaya dzezvekutepfenyurwa nekunyorwa kwenhau reMedia Monitor Zimbabwe kana kuti MMZ rinoti vatori venhau vari kukundikana kupa mukana wakaenzana kune vemapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. MMZ inoti zvakakosha kuti vatori venhau vasatema vaine divi ravakarerekera mukuburitsa nhau. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vaEdson Madondo.
Ine urombo kuti maonero angu anotaridza kuti nepfenyuro dzemuno nemanyuzipepa mapepanhau vatadza vakundikana zvikuru kubuditsa mapato ari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa musi wa30 July mune zvakanaka vasina divi ravakarerekera.
Izvi mungauti zvinokonzerwa nei?
Chinhu chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina chido padokwa chokuita anonzi mamedia reforms kana kuti kuvandutsa netsenyuro nemapepanhau kunyanya avo ari pasi pavo. Takatarisa ZBC, takatarisa Zin Papers, manyizvo ari pasi peZin Papers. Ndivo vanotarisirwa zvakanyanya nokuti vanopuwa mari yenyika, vanofandiwa nepublic, vanowana mari from the public base. Vabumbira ramutemo weZimbabwe kukavha mapato ese vasina divi ravakarerekera ndokukanganisa kwavari kuita ikoko.
Saka chavanoti election agenda kana vachitsanangura mune zvekutepfenyura izvi vari kureva kuti kudii?
Zviripo ndezvekuti mapato ese anofanira kubudisiwa mumanewspapers nemunhutsenyuro dzakafanana pasina kuchoropodza, zviri balance. Ndozvinhu zviri kutadza kuitika. Kubva panguva inonzi election period pakataurwa date napresident Munangagwa kuti tichaita maelections musi wa30 July gore rino, ndipo paifanira kuva nesanduko kunhetsenyuro nemanewspapers pakukavha mapato ese ari muno ZANU-PF nemaopposition parties. Ndadaro ndinofanira kubvuma kuti current affairs coverage hazina dambudziko guru. Dambudziko guru riri kunhau news.
Mukuru wesangano reMedia Monitors Zimbabwe vaEdson Madondo vanga vari parunare vari muHarare. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation rate iri kuramba uri pa2.71%, zvichireva kuti zvinhu zviri kudhura munyika. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reZimbabwe Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tikona izvo kuti tikatarisa maringe nemamirira anga aita inflation muna 2014 muchaiuka kuti kana tapinda mu inonzi muchirungu deflation yekuti mitengo yanga ichidzika saka kubva gorira rapera tikataka kuona kuti mitengo yakatanga kusimba ikapinda iyo mu inflation iri positive zvichireva kuti mitengo yakatanga kukwira gorira rapfuura muna 2017 muna September kunyanya October November December yakapesura muna December yapa 3.5% zvichireva izvo kuti tanga tabuda munyaya yatanga tamboona kubva muna 2014 kusvika 2016 yokuti mitengo yanga ichidzika saka izvi zviri kukonzereswa nekuda kwekuti mari haisi kuwanika makambani ari kushayiwa mari mumusika kana mabhanga mari yakachipa mari inoonekwa zviri nyore nyore saka naizvozvo mari vari kuiona misika yekunze saka mari iyoyo yekuti vatenge zvinhu zvavanoda kushandisa kunze kwenyika inenge ine premium inenge ine kashimbadzo saka naizvozvo nokuda kwemisika yekunze yavanotenga nayo sekuzova kwenyu inenge ine chimbadzo tinochireva kuti kana ivo vaakutengawo vaakutenga zvinhu zvavo vaakutenga nezvichidhura saka vaakutengesawo zvakare zvinochireva kuti mitengo iyoyo inenge yakwira ndosaka tiri kuona kuti hongu yati dererei pane zvayanga aita gore rapera muna December sekuzova kwenyu November December imwaka wekufara imwaka wechristmas saka pane zvinhu zvakawanda zvenyu zvichida kuti zvitengwe muna January vanhu vanenge vachibhadhara maschool fees nezvimwe zvakadaro asi iko zvino tiri kuona kuti imbori muna almost 3% ikokoko saka ndo range yanga ingori nayo kubva muna October gore rapfuura November naDecember saka zvichiratidza kuti iri kuramba ingori kumusoro ikoko zvichiratidza kuti inflation yaakukwira mitengo yezvinhu yaakuti kwirei nokuda kwekuri kuwanikwa mari misika yekunze
asi kana tinositarisira kuti patengeswa fodya mari inenge yakupinda munyika uye tiri kunzwawo hurumende ichiti iyo iri kukwanisa kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizinisi mutungamiri wenyika vakambotaura nyaya yekuti Britain yainge yati ichadira mari kune vemaindastry uko zviri kufamba sei
dambudziko ratinaro iko zvino ndorokuti hongu isizeni yefodya inofanira kunge ichiudza mari asi dambudziko ratinaro ndorokuti mari yokunze kwenyika haisi kukwana maringe nezvinhu zviri kudiwa kuti zvitengwe kunze kwenyika mukatarisa first quarter ya 2017 mari inopinda munyika kubva mune zvatinotengesa yanga tichitarisa nezvatinotenga kunze kwenyika inonzi iyo trade deficit yakakura ikapfuura 1.5 billion saka zvinorova izvo kuti mari yedu iri kuuya iyi kana nefodya dzamataura idzi haisi kukwanirana nokuda kwezvinhu zvatida kutenda kunze kwenyika
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano rezimbabwe labour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook chelive talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vanosvika makumi matatu nemumwe vafa muNigeria muguta redamboa mudunhu reBono mushure mekunge vanhu vaviri vange vakazviteya nemabhambo vaaputitsa. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvaitwa nechikwata chinopurikidza mwero cheBoko Haram. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikuenderera mberi vachinetsana nedare ravo reHouse of Representatives nenyaya yehurumende yekupatsanura vabereki nevana vavo pavanenge vachiedza kuzotsvaga upoteri muAmerica. Vana vanosvika zviuru zviviri vanonzi vakapatsanurwa nevabereki vavo zviri kushorwa zvikuru nedare reHouse of Representatives. Vamwe vanhu varatidzira muTexas vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yavaTrump. Vakuru vanoti chakafukidza dzimba matenga sezvo zvinhu zvakawanda zvichiitika mudzimba pasina anenge achiziva kuti chii chiri kuitika. Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere dzepfungwa dzinoti kunetsana mudzimba kuri kukonzera kuti vamwe vagume vazviuraya uye nyaya dzakadai dziri kuramba dzichikwira. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health, kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti kunetsana mudzimba pakati pavana baba naana amai iri kupa kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo.
Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi, atingangoti marelationship problems aya, ichocho ndo chatakaona chiri pamusoro soro kunyanya pane vanenge vari mumarelationships iwayo. Kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika, kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake.
Dr. Murambidzi vakaendera mberi vachiti chikamu chechipiri chevanhu vanotora upenyu hwavo ndechevaye vanenge vasingachakwanise kuwana chouviri zvichikonzerwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika uhwo hwasiya vakawanda vasina mabasa ekuti vazviriritire.
Wazhinji wanotora upenyu hwavo tinoona kuti vanenge vaine matambudziko anoenderana nezvekurarama upenyu, zvinoenderana neupfumi nemamiriro akaita upfumi hwenyika ino, kuti munhu anenge asingakwanisi kuwana chouviri, chekudya chinga kana zvimwe zvaangada kumukurarama zvatinongoda tese tese mukati mekurarama. Saka izvozvo munhu akashayiwa sakaita seizvozvo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinoita kuti azoti zviri nani kuda ndikafa ndingazorora.
Asiwo vanoti zvakaonekwa zvakare kuti kune vechidiki vari kushungurudzwa nevamwe vavo kuzvikoro vari kuzoguma vazviuraya vachiita zvokuzvisungirira. Mumwe mugari wemuHarare vatendai Maduwa vakatiwo vakamboedza kuzvisungirira mushure mekunge vashungurudzwa nehama dzaivachengeta kuchitungwisa.
Chikonzero chiri chekuti ndakashaikirwa nababa ndine 9 years, mai vakashaya ndine 8 months. Saka literally ndakawedzerera ndine 9 years. Saka ndakachibva kubva kune hama dzakasiyana siyana kuti dzindichengete. Saka ndakachinja maprimary schools about 4-5 times, ndakachinja masecondary schools about 4-5 times. Ndo haunomatic zvandaiwo kuti ndigone kuwana assistance. Saka vanhu vandaigara navo panguva iyi matritiro avaindiita nemararamiro andaiita ndiri mwana mudiki, because ndaichengeta vamwe vana ini ndiri mwana mudiki. You know, saka vaitove nekalitsu baby, ndaiwacha manapukeni ndichibika ndichisuka ndichidii ndisati ndaenda kuschool.
Vamaduwa vanoti vakafunga kuti zviri nani kuzviuraya nokuti vakange vakurarama upenyu hwekupuwa zvokudya nevamwe vavaidzidza navo kuchikoro. Vamaduwa avo vane sangano ravo rinonzi Christian Revival Network vakaendera mberi vachiti iko zvino vave kubatsira vanhu vanenge vasvika pachinhano chokuda kuzviuraya mudunhu reHopley uko kunogara vanhu vanotambura.
Looking at that situation, I handle a lot of justice, you know.
ministry, career, and socially generally, where people are referred to me for counseling.
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health yakaburitsa pachena kuti mumakore makumi mana apfuura huwandu hwevanhu vari kuzviuraya pasi rose hwakwira zvakanyanyisa uye zvakaonekwa kuti huwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe hwapetwa kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Mitambo yenhabvu yeWorld Cup iri kutambirwa kuRussia iri kuenderera mberi nhasi. MuGroup F, Sweden yakunda South Korea 1-0. MuGroup G, Belgium ikakunda Panama 3-0. Na 8 manerano, Tunisia iri kutamba neEngland. Zvichakadaro, totarisawo mitambo yeCastle Premier Soccer League, umo FC Platinum iri kuenderera mberi ichishura mare. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Che kwa cha nomen mapeza ichi chave kutungamira makundano aya nema points matanhatu mushure mekunge kugona kunenge kudada Yaro Highlanders 1-0 nechibodzwa chakakandwa na Gift Mbweti. Kukunda uku kwapinza FC Platinum mapoints makumi mana nemana mapoints matanhatu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yakashanya National Sports Stadium ndokudamburwa 2-1 ne Black Rhinos. Vanotevera mutambo wenhabvu vave nechivimbo chekuti FC Platinum inotora mukombe uyu zvekare kunyange hadzo pachiri nemitambo gumi neminomwe isati yatambwa. FC Platinum yasiya Chicken Inn iyo yakarova triangle 1-0 nemapoints gumi nemana uyezve iri pamusoro peCapes United nema points gumi nema chanu mushure mekunge makepekepe yakafamba kugweru ndokurova chapungu 2-0 Ascot Stadium. Mutevedzeri wemuraridzi weCapes United Fungai Kwashi uyo anozivikanwa nezita rekunzi Tostao ari kufara nemachambiro akaita maGreen Machine pachapungu kunyange hazvo zvemukombe weCastle Laga Premier Soccer League ave maroto kuCapes United.
Mutambo wakanaka, vakomana vatamba nemoyo wese ende nematambira daita tachidizeva kuhwina. Takreata machanzi akawanda, taita mabhora ranga rine good position, chimenge yakabatana.
MaGreen Machine abatana neDynamos mukufara mushure mekunge Dimbare yakatora mamwe mapoints matatu nekurova Nitrat 2-1 Murufaro Stadium. Mapoints matatu aya ayo auya zvichitevera kurova kwavakaita Mutare City Robertson rapera kwakwidza Dynamos kusvika pachinhano chegumi asi mapoints makumi maviri nemana pasi peFC Platinum. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Harare City 3 Yada 0, Herentals 1 Shabani Mine 1, Blur City 1 Mutare City Rovers 0, Blur Chiefs 0 ZPC Kariba 2. Kwatambwa mitambo gumi neminomwe, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 44 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Chicken Inn 30 points, Capes United 29 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tichange tichitarisa zviri kuitika munyika nenyaya dzeVoters Roll. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mushure mekutaurira kwa mitauro yakanyanya munyaya dzesarudzo, ZEC inoburitsa gwaro revavhoti. Asi veElection Resource Center vachiti kunyangwe gwaro iri rabuda, ZEC ine zvakawanda zvainofanirwa kuita kuti pasaite mutauro uye iri kuzoenda kumatare nenyaya iyi. tabatashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi iva inesu zvakare mangwana mangwana ani anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
So who is the card?